vakomana vakaona kuti industry medu munenge munonyanya kubudikidzwa vanhu. Nyengo dzesangano rediri vanoshanda pa-South Logistics endi vakaita dambudziko rekuti vari kuti ivo vakatanga kuita ma-West Council meetings anoitwa kuti vawirirane management nevashandi. Vakanowana dambudziko rekuti pane zvavakanga vasingawirirani zvaifanira kunge zvichiwirirana. Saka workers committee yepo iri kuivi remadrivers after West Council meeting vatadza kuwirirana, vakabva vanzidzirai moto ende hakasike kutanga according to marecords. Saka vamwe vachaira vakazofuira kuti no man, why is it that kana mukatadza kuwirirana kuwest council meeting ini munoyamba vadzidzisa vanhu avati kana umomoto inini iam talking representation yendimene ndakapiwa nenhongo dzedu dzatinenge tichimiririra kuti this is what has happened. Even though nyaya iri kumakosi, makosi vanokwanisa kuiunderstandawo nenzira yavanenge chiunderstanda yevari kupiwawo nechi yevari direct bottom line. Inin iam giving the workers side nechemapiro endakaita esday ari kuzimbabwe.
Saka vashandi vari kuramwa basa vashandi vekambani imwe chete here kana kuti vashandi vese vari muunion yenyu ndovabatana kuita solidarity kuramwa mabasa?
Iko zvinoizvi vashandi vari kuramwa mabasa vashandi vepa-South Logistics vekambani imwe chete, asi zvoda kuti nditaure nyaya iyi iri kuteerwa nevashandi vese vanotyaira. Chikonzero sei ndichidaro ndechekuti naivowo vari kufira kuti zviri kuitwa apa. Saka vatyairi vese vagara vakatongoona kuti takagara takangovhitimaizwa kana vada varungu vanongotivhitimaiza pavanodira.
Tinozwawo kuti pane kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitika muvashandi, mungatsanangura kuti zvii zviri kutora nzvimbo?
Iko zvinoizvi mukatarisa nhau iyoyi tine kutyisidzirwa kwakatokurisa kuti tichipedza nhau yekuti mota dzamira pa-South Logistics hatina kuita mazuva sekitari we-South Logistics wacho anoitwa iwawa endi chairman wacho anoitwa Koleni vakaramba vari vanhu vaingombunikidzwa nokufonerwa nevanhu vaiti tichifona kubva mumasechenzi emapurisa, kubva mumasechenzi makuru makuru ehurumende, kuzosvikira sekretari atozoshayikwa kuti haasi kuoneka kuti akaenda kupi. Ndofunga pawo mazuva anokwana kuita mani kwaakuzongotoone social media inenge tichitenderawo nekudii nekudii kwaakuchizoonekwa akadhamba kukambozuma. Of course investigation iri kuitwa, nyaya iri mumaoko memapurisa, hatikati kunyanya kuikurukura futi nekuti otherwise zvopedza zvakanganika zvinenge zvichiferefetwa. Asi baseline ndeyekuti ichokwadi kuti maripota aripo ezvekuti munhu akashayikwa. Zvese izvozvo zvichiita nenyaya yekutyisidzirwa kwemutyairi. Mutyairi anombotyisidzirwa mukomajonga nekuti anonzi basa rako iwewe harina basa, ukangobva iwewe tinotosara pekupinda vamwe. Izvinezvi tichinesana nevanhu vekuti vari kutitatsira kuti tiri kumbunyikidzwa, vatori nevamwe izvozvi vatori pabhedhi vari kutsvaga basa vari kuda kupinda. Saka kumbunyikidzwa kumutransport industry hakuperi nenhau yekuti isusu madhiraivha tisi tine problem yekuti pari kuti munhu ari kumbunyikidzwa iye munhu anoenda ichindi kutsvaga basa. Ndosaka muri kuona izvezvi ndichitaura vesadhak madhiraivhesi ese esadhak region, maunions ese esadhak region vari kuti nonono ini solidarity kuti what is happening to strike tinofanira kuti at the end of the day sadhak region yacho yese imbopay attention by motor dzisiri kufamba, it is also possible.